Mumwe weavo vari kuchema nemotokari dziri kutadza kufamba zvakanaka muguta reHarare kana kwanaya ndiva Peter Nyapetwa, mugari wemumusha wevazhinji weAirport, zvekare vari munyori wesangano rinomirira kodzero dzevagari vemunzvimbo iyi reAirport Residents Development Association.
Kangonaya chete muguta reHarare kutyaira kwavo kunenge kwakukachamadza vanenge vasingatatedzi mitemo inofanira kunge ichitevedzwa mumugwagwa, ende njodzi mumugwagwa dzinobva dzawedzera.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe United Deregulated Commuter Operators va Frederick Maguraminga vanoti makombi anofamba zvakanaka muguta, asi vanakurira nyoka mhenyu kune vemishikashika nevanhuonje vavati ndidzo nhubu.
Ma private motorists mune vanhu vari kupaka vachiita madhiri avo, whether ndee forex I don't know, vanongopaka pavanoda pasina kana kumakwa, havana mari kana vanobhadhara kukanzuro. But same people unonzwa vachiti makombi makombi. Nyika yeZimbabwe ngatiregerei kungoti kana tisina hunhu toda kungorasira nyaya kumakombi. Kumakombi kwaane hunhu, ngativaombererewo maoko.
Dzimwe nguva vatyairi vedzimotokari vanogara pamigwagwa kwemaawa anodarika mashanu. Parwendo runomboita maminitsi 30, motokari dzakatsikirirana kunge hove dzemugaba dzisingafambi. Izvi zvinokonzerawo kuti mota dzinobatsira veruzhinji dzakaita semaambirenzi dzinodzimura moto nedzemapurisa dzitadze kufamba nyore, izvo zvinozoisa upenyu hwevamwe munjodzi huru. Vanhuwo zvavo vanotadza kusvika kudzimba nenguva, kuchitiwo mafuta edzimotokari anopera munhu asina kwaamboenda, zvinozopinda muhomwe dzevatyairi. Vamwe vanoti chiri kupa kuti migwagwa iite wada watonga muzinda wenyuchi inyaya yekuti vanotyaira makombi nemishikashika vanenge vachiita nhange mutange, vachida kuti vaite nzendo dzakawanda kuitira kuti vatambirewo mari iri nani pazuva. Asi vangoni katsvairo sachigaro wesangano rinomirira varidzi vemakombi muHarare reGreater Harare Commuter Operators vanozviramba.
Zvinotaurwa nevanhu kuti mari dzinogona kunzi mutyairi ngave ne 120-150 idzodzo tinodzinzwa, asi isu hatidzioni. Mari dzatinoona $60, $70 imari shoma shoma pane mari dzinotaurwa. Mafambiro anoita mota kuenda nekudzoka anenge achizikanwa zuva rega rega. Saka mari dzatinotaura dzine dzakatotarisa zvese izvozvo kuitira kuti tisape pressure yakanyanya kuvatyairi vedu.
Mutauriri wezetarap mudunhu reHarare Inspector Lakmo Chakanza vayambirawo veruzhinji kuti varemekedzewo mapurisa anenge ari pamharadzano dzemigwagwa, achibatsira kuti motokari nevanhu zvifambe zvakanaka.
Sometimes isusu hatidi kuteerera kumapurisa aya anenge ari pamaintersections. Zvifaini kuti mupurisa anenge achipa madirections pomunhu achitoitawo zvaka, asi tikangotarisa nekuteerera zvinenge zvichitaurwa nemapurisa ari pamaintersections basa, zvinhu zvedu zvinotirerukira.
Mutauriri wechikamu chehurumende chinoona nezvekufamba zvakanaka pamigwagwa cheTraffic Safety Council of Zimbabwe, amai Lucy Kuwandira, vakurudzirawo vatyairi vedzimotokari kuti vatevedze mitemo yemumigwagwa.
Zvatiri munguva yekunaya zvakakosha kupanana mikana wekufamba tichitevedzera mitemo yakatarwa muhighway code yekufamba zvakanaka pamigwagwa. Zvakakoshawo zvakare kuti vatyairi vasiye tsika yekuvamba mamwe malanes ayo atinoti pachirungu creation of third lanes, kuitira kuti tisaite congestion yakanyanya pamigwagwa.
Mutauriri wekanzuru yeHarare Stanley Gama vakaudza Studio 7 kuti dai kanzuru ichipiwa mari inoringana nehurumende kubudikidza nechikamu chedzinara, zvichida dai migwagwa ichigadzirwawo, sezvo mizhinji ichinzi haichina kumira zvakanaka, izvo zvokanganisa mafambiro edzimotokari. Asi vamwe vanoti hapasi kuda kungogadziridzwa migwagwa chete, asi kuitambanudza kuti ikure, vachiti motokari dzawandisawo muguta guru umu. Dambudziko rekuungana kwemotokari panzvimbo imwe muHarare rinowanzoitika mangwanani nemanheru oga oga, vanhu pavanenge vachienda nekudzoka kumabasa. Dambudziko iri rinozonyanyisa kana kwanaya, sezvo mimwe migwagwa ichizotadza kufambika yazara nemvura iyo inenge isiri kuraswa nekuda kwekuvhara kwemigero inofanirwa kunge ichiita basa iri. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti vanhu vemuHarare vaseke zvavo, vachiti kana kwanaya motokari dzemuguta ravo dzinofuta dzotadza kukwana zvakanaka mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.